Nezuro, bavano gumi nevaviri vakabatwa kuti vane utachiona wecoronavirus, vaviri vagari vemunyika vasina kumbobuda, uye vasina kumbosangana nemunhu ane chirwere cheCOVID-19. Nemusi wechitatu, pavanhu gumi nevana vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, gumi nevatatu vakabatira chirwere ichi munyika, uye gumi neumwe havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Ukuwo nechipiri, pavanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu vatatu vakabatira chirwere ichi munyika muno, uye vaviri havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Kukwira kwehuwandu uhu ndokunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano imviro mviro yekuratidza kuti munyika mune vanhu vane COVID-19 asi vasati vaongororwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati vari kunetsekana nekukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vagara vari munyika, vachiti kunyanya avo vanenge vasingazivikanwi kuti chirwere ichi vakachibatira sei. VaMatara vati zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuongorora veruzhinji munyika, sezvo zvava kuratidza kuti panogona kuva nevane chirwere ichi asi vasingazivi uye vasingazivikanwi nehurumende.
Manhamba emalocal transmission panguva yadarika anga ari hwawo mashoma zvekuti tanga tisina kunyanya kuita worried, but from mazuva abva kudarika tirikuona kuti manumbers achona ari kuramba achikwira. Ende chiri kunyanya kuita kuti tive worried now ndechekuti malocal transmissions acho ari kungotaurwa but haasi kuzivikanwa kuti munhu anogona kunge akawana kupi chirwere. Zvinoreva kuti panogona pane vamwe vanhu vari kutofamba mumacommunities medu vane chirwere checovid chisina kubatwa, chisina kudiagnoswa. Saka ndo zvatiri kunyanya kuita worried nazvo izvozvo. Saka tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya nyaya kutesta kwaari kuita vanhu, zvinoisa kuti izvo tikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi, uyezve kuti vanyatsokuita tinoti contact tracing yakanyanya.
VaMatara vati kuungana kuri kuita vanhu vachitsvaka chauviri zvakadai sepamitsetse yehufu, pamabhanga vachitsvaga mari, uye mukutsvaga zvekufambisa inzvimbo dzinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vatapurirane chirwere ichi.
Tikuona kuti vanhu vanoswera vari mumakiu ehupfu, vanhu vari mumakiu eshuga, vamwe vari mumabhanga. Tinoona sekunge ndiyo nzvimbo dzinogona kunge dziri kupanana vanhu chirwere ichocho, nekuti panzvimbo dzakadaro hapana inonzi social distancing iya. Vanhu vanenge vari padhuze nepadhuze, saka vanogona kunge vachipanana muchirwere checovid munzvimbo dzakadaro, kusanganisira even mumapazi mumazupo matinoona vanhu vakawanda uye pavanenge vakamirira mazupo.
Izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa reMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, avo vati kukwira kwehuwandu uhu mucherechedzo wekuti chirwere chiri kupararira. VaMadzorera vakurudzira kuti hurumende itore matanho chirwere ichi chisati chaputira nyika yose.
Tizvo zvakakorora nezvekuti chirwere chakuda kutanga kupararira. Zvino tiri musizini yedu yechando, nenguva yatinowanzwa namaflu akawandisa. Saka local transmission yataa kuwanai inoda kuti titeste nesimba, tichitesta vanhu vese, tiita mamezures ari more serious.
VaMadzorera vatiwo hapana chakaipa kuti hurumende painobudisa uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi itaure nzvimbo dzinenge dzawanikwa vane chirwere ichi vagara vari munyika. Vatiwo vanhu vakaziya kuti chirwere chava munharaunda yavo vanokoshesa zvakanyanya kutora matanho ekuzvidzivirira.
Zvetinokumbira kuti hurumende kana ichipa mareports okuti izvo kwazoita makesis akati ecovid-19 kuMidlands, ngavatiudzewo kuti papi pacho kuMidlands ari kumbizo here, ari kumbizo 19 here, kumbizo 16 here. Toda kuziva kunenge kune chirwere chedu, tizive maepicenter edu kureva kuti nzvimbo dzakaungana chirwere chedu, so that vanhu vari munzvimbo idzodzo votorawo maprecautions akawedzerwa kudarika evanhu vari mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuita transmission.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvumawo kustudio 7 kuti kuburitsa nzvimbo dzinenge dzichigara avo vanobatwa nechirwere ichi munharaunda dzemunyika kunogona kubatsira kuti vanhu vatore matanho akasimba ekuzvidzivirira kuchirwere ichi.
Zvinobatsira hapo ine way yekuti tikati paSheraton pane vanhu vakati yakwira, vanhu vane vakuzivawo area zvokuti kana void.
Pavabvunzwa nezvematanho achatorwa nebazi rezveutano kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi vagara vari munyika. Vamujiri vati vanga vachida kumbotsvaga ruzivo nezvazvo kubva kuvashandi vakasiyana-siyana vemubazi iri. Zimbabwe, sedzimwe nyika pasi rose, iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19, icho chabata vanhu vanodarika mazana matanhatu negumi nevanomwe, uye pasi rose, chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe, uye vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvishanu, kusanganisira vanomwe vemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.